panotengwa munhu atinati musoro mumuzimbabwe akaitwa mutoki anopiwa mawarandi maviri warandi hwani rinenge richibva kukoti warandi number 2 redetention rinobva kuimmigration veimmigration vanenge vachiti ndivo vanenge vari varidzi vemusimba iyoyo nokuti ndo vanoona nezvevanhu vanopinda munyika vasiri zvizvarwa zvemune muzimbabwe saka paakasungwa vakapiwa mawarandi redetention maviri apiwa madetention maviri vakadzi vanenge vasina mhaka vekudare vakapiisa warand of detention yavo kana kucancela vachishandisa kuishuwa rinonzi warand of lead warand of liberation kuti aakutendebva kubuda mujere asi haana kuzokwanisa kubuda mujere musi iwoyo
nechikonzero chei
nekuti pakanga pane warandi reimmigration saka vekuimmigration vakazotiwo isusi hatichakwanisi kuti tibvise detention order redu yatakaita asi atinokwanisa kuita ndechekuti munouya netiketi unoratidza kuti moda kuti abude achiende kuchek republic vachibva taida naro nezuro manheru na8 kukandovatira vakasizoga vati ivo kuti vanopedza proses yavo nhati makuteni na8 patasvikawo makuteni na8 tavana vapedza proses yavo tikaenda navo kumasvingo remand kuto kwavandosvika kuvakapiwa musungwa vakati musungwa tavakuchinda naye kuHarare International Airport.
Vekumuzinda weCzech Republic vanga varipo here panga pachiitwa izvi?
Vekumuzinda weCzech Republic korona pana deputy ambassador wavo neumwe wavaifamba nani Mr. David vakatanga kuuya musebel application yekuhigh court vakauya musi wakaitiwa pshao yake vakanga varipo so kubva musi wakaitwa pshao kusvika tari nhasi vanga vari mumasvingo ndivo vatenda vakaescotana nemota yeimmigration.
Nguva yake yekuti abude muzimbabwe yanga yakwana here kana kuti azoita zvekumanikidzwa kubuda?
Nguva yake yekubuda muzimbabwe tingati yanga isati yakwana nekuti vanga ane vhiza rake rangatifana kupera musi wa28 kana ndisingakanganisa saka zvinoratidza vanga tisati vakwana nguva yake.
Saka chikonzero chei chaaburitswa munyika?
Pataa tichionesana neimmigration veimmigration vanotaura kuti ivo vane masimba ekuti kana vakafungidzira kuti pane munhu anga ari muzimbabwe ane zvimwe zvaakaita zvinoenderana nemitemo yavo immigration vane masimba ekuti hatichadi kunge tizvozviona achifamba mumastreet ezimbabwe ndosakei vatoda kundomusiya ava paairport vatomusiya ava mudhege kumeshuwa kuti haachazvidzoka kuno muzimbabwe.
Asika zvinozofamba sei ipapo advocate kana munhu anzi nematare haana chaakakanganisa
pamutemo tokudzisa kwandinoita kana munhu anzi haana mhaka nematare uye zvidza rake risina zvipomedza uye achine nguva yekugara muno muzimbabwe vaifanira kungobudisira oenderera mberi semushanyi kusvika madhezi ake akatarwa akwani.
Ko panga paine mumwe murume wekuuganda nyaya yake iri kufambawo sei?
Kutongwa kwenyaya yake kwakaitwa chasara ijudgment ichatorwa musi wemande muvhuro watakatarisa unozvo.